Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 8/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia oramba achikonzera mutauro munyika, vamwe vachiti vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuRussia munguva yehondo. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekushevedzera dzemotokari dzemushikashika vanodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vachinzi vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuZambia munguva yehondo. Izvi zvinotevera mashoko avo ekuti Zambia yava kushanda neAmerica kuda kukonzera kusagadzikana muZimbabwe kunyanya uye mudunhu reSADC. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mumusangano wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Vaviri ava vanonzi vakatyorawo vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge vaMnangagwa vataura kuti Zimbabwe yainge ine mapere akawanda uye vakati vaikwanisa kupa Russia sechipo. Asi vachipindura vaPutin vakati vane mapere akawanda vachireva nyika dzemuEurope dzavari kunetsana nadzo mukupamba kwavari kuda kuita Ukraine. Kunyangwe vamwe vari kushora mashoko avaMnangagwa, mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika akarerekera hake kubato reZANU-PF, Dr. Masimba Mavaza, vanoti hapana chakaipa pane zvakataurwa navaMnangagwa.
Inyaya isina musoro kuti munhu angatsamwe pamusoro payo. President Mnangagwa vaitaura navaPutin. VaMnangagwa vachitaura kuti vamwe vangu vari kubatsirwa zvakanyanya zvikuru sei neAmerica nedzimwe nyika. Asi vaitokumbira kuti miniwo wekuno kumabvazuva vanaPutin dai matibatsirawo mukamecha the level yerubatsiro iri kupiwa hama dzidzakaresana sana Zambia.
Asi hadzisi nyaya here dzinofanira kutaurwa nevatungamiri veAfrica, mungava muSADC kana kuti kuAU, pane kuenda kunyika yekunze?
Haisi nyaya yekuti pane hondo kana pane kurwisana. Inyaya yekukumbira rubatsiro. Havana kukumbira rubatsiro kuwana kuvatungamiri veAfrica. Havasi kumangara kuti pano paita vanyamamira nerongo vadhambitana namabhuruku ahambodzo akonzerwa neZambia. Vari kumboti aiwa pano paita vari kubatsirwa vamwe vasingabatsirwi, imi tichibatsira iwo.
Totarisawo kaasika vamavadza, nyaya iyi haisi yakangoitika, panenge pane ropa rakaipa pakati peZimbabwe neZambia. Tichitarisa zvakaitika panyaya yesarudzo pakachikandiranwa makobvu nematete,
Zimbabwe neZambia havana ukama vakadyiwa nembwa. Ukama hwavo hwakanaka. Pane kusawirirana kuno nekoko kwekuti vari kutonga kuZambia iko zvino vanofunga kuti vakavengwa neZimbabwe. Dambudziko remapato enyika dzakasiyana siyana, mapato ematongero enyika, vanofunga kuti kana vachinge vachipikisa hurumende, kana vachinge vapinda pachigaro vachapikisa vatova hurumende yacho. Saka bato rekuZambia riri kunonoka kuziva kuti havachisiri mupikisi wehurumende, vatova hurumende. Saka vanofanira kudyidzana nedzimwe hurumende vasingatarisi kuti vakabva vakupa kupikisa. Zimbabwe isa mari yemunhu wese ende haina muvengi.
Asika vamunanga go wakati ivo wakabatana ni Russia wacha tandanisa dzimwe nyika dzekuma wheel rides.
Ichitaurwa chinotaurwa nemunhu wese kuti imi kana mukatibatsira tinogona kuzobvisa vamwe vari kurwisa ivava tivasebedze kure imi muta wepedyo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vakarerekerawo kuzanu PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain. Mukuziya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Hazvingabviri kuti Zambia iraita zvinhu zvokukanganisa munyaro muZimbabwe. Zambia ka ikatanganwa kuti ndokuagara vana vachitepo kaa ndokuakavira chitepo kamuzambia pakisunungura nyika. Zambia ndovanga riri besi nezipura andazabu angomo zaani inozobva kuzambia ichienda kumozambiki asi kuzambia ndokuvakatanga vanhu vachiira kuuuzambika. Saka hazvingagoni kuti zambia iraonika kuti mwana waya akazvara yeti yakuda kumuponda. Handioni pane chitiko chakaberekera kwakatarika muzambia.
Asi ivo vamunangagwa ndo vakutora chigaro chekutungamira iyo SADC. Zvinosiya utungamiri hwavo huri papi kana vachienda kunze kuvonoshora vamwe vatungamiri vemudunhu?
Vatungamiri vanogara vachishorana kuti nyaya iripo ndeyekuti vakazvitaura atiri pavakataura nyayai vanokwazvanga vanga vasingazvidi zvinhu zvavo zvanga zvidiri akarekodi. Kana America One inowanikwa ichitaurawo nezvemaonero ayo kana munana Britain kana munana France. Asi dzedzi nyaya dzomukati dzinonzi dzakafungidza dzimba mapenga. Handifungi kuti zvinokwanisa kuvabatsira nekuti mukatarira ichezvinoo zvaita kukasafudza vanozviisolata nehurumende vanozviisolata zvenyika nekuti pozisheni yambotorwa nesouth africa yakuti zvinhu zvese zvinenge zvisina kuita zvakanaka muzimbabwe zvichingobvumirwa nekoalitioni kana kuti unity government ichafoma kusouth africa ant haisakwanisa kunge tasweet things under the carpet kuti zveni vamwe vese vachiona kuti zvinhu hazvina kuita zvakanaka ant government yabuda ichidiki zvinhu zvaitika. Saka vanokwanisa kutara vamuregeni vavoka neutongi hwavohwo kana vakatarisa kuona kuti majoka vanotaura anorevei because south africa yainge hurumende yekusouth africa ichakwanisa yaichinge south africa zvisina maturo zvinenge zvichiitika muno muzimbabwe.
Takanzwawo Zambia patakaibvunza vakati ivo havataure kuburikidza nemapepa nhau asi pane nzira dzine chiremera dzekutaura nadzo kana paine matambudziko
kuti vabude vachinoita nezimbabwe hazvina zvavo zvazvinovabatsira because zambia yakapedzisa zvachaizvo ichibhombewa namasii kuti vaende padzikerero vachitaura zvavo zvavasina kugutikana nazvo hazvina kuti vakura.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa azivisa padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter kuti asunga vanoita mabasa ekushevedzera vanhu kuti vapinde mushikashika mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 226. Izvi zvichireva kuti vasungwa kubva zvakaparurwa chirongwa cheno to mushikashika and touts vadarika zviuru zvitatu kana kuti 3078. Vatyairi vange vachitakura vanhu vasina mvumo mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 903 vanonzi vasungwawo nemapurisa. Izvi zvasiya vasungwa vave zviuru gumi nemazana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 10178. Zvichakadaro mapurisa azivisawo kuti vanhu vafa nekuda kwetsaona yakaitika pamutangadura mumugwagwa weHarare Mutare vave vashanu. Mumwe ainge akuvara patsaona iyi anonzi akafira kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvekusungwa kwevari kuita zvemushikashika tabata mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanotakurwa nemushikashika dzevanotakurwa nevemabhazi kana kuti Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Zvichwa nemapurisa zvakatinakei nekuti vamwe vacho vanodaidzira motikari ava ndivo vanokwidza mitengo yedzimotikari. Kana mutengo uchizi idhola vamwe vanotibvira madhola 50 saka izvo zvinoomesera veruzhinji zvakare. Vamwe vacho ya padre se grabó su pitidillo sin duda que van a tener el matambo de subir en la corona.
Konya yekusunga vanoita zvemushikashika haizoite here kuti vanhu vatonyanye kuita dambudziko rekuenda kudzimba paine nguva kana kuenda kumabasa.
Dambudziko ragara riripo. Chinhu chinoitika ndechekuti zuva nezuva tinogara tichitambira mashoko kuti ngaana akakwira motikari yakati, ngaana akakwira motikari yakati. Akabva abhinyiwa kana kuti achibva atoswa asiwa asina kupfeka kana kuti asiwa asungirwa mutsango zvinhu zviri kuteedza izvozvo. Isu sePassenger Association of Zimbabwe tino horongwa hwekuda kuziva nzvimbo dziri kunetsa mabhazi nemichovha tichiripatira nevanhu tichibva tasvitsa kuministry of local government public health ministry of transport and infrastructure development kuti zvimbo yakati hakuna zvifambiso zvinowanga zvitorowo matani. Tikukumbira kuti kuhurumende kune nzvimbo dzakafanana namarondera nana chegutu dzisina public transport ikoko tirikuda kuti tirikukumbira kuti vatiisirewo anonzi maemergency taxis anogona kungoshanda kwemwedzi 6 kana kushanda kwegore rese kuti vanhu vabatsirike vazive motikari dzekukwira dzinenge dziri pamutemo kwenguva iyoyo.
Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura pari parunare kuchegutu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva kuZambia rakatongera kugara mujeri kwemakore anotangira pagumi nerimwe. Zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvinosvika makumi maviri nemaviri izvo zvaiita basa rekubira vanhu mari dzavo pamadande mutande. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yakwanisa kununura zvarwa zvenyika iyi zvina zvainge zvapambwa nechikwata cheHamas muGaza muna gumi guru gore rapera. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa nemusi wemugovera wega wega naMavelasa Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wendy Madzura vanoshanda ivo nekambani yeSidco asi vari muno muAmerica pasi pechirongwa pavachange vari kusangana nevamwe varimi vechidzimai vanobva kunyika dzakasiyana siyana vari pamwe Michigan State University imo muno muAmerica. Tino kuchingamidza ine mufaro amai madzura mukatitsana nguro here nezvechirongwa chenyu ichi.
Ndinotenda zvikuru Marvelous Nyawuye nemukana iwo iwa wandipa wekuti ndimbokurukurawo nezvezvandiri kuona nemabasa akasiyana siyana atakafambira kuya kuona kuno kuAmerica. Ini ndiri murimisi ndinoshanda ndiri muZimbabwe ndiri murimisi wekuSidiko. Ndinoshanda nevarimi vendima dzakataramuka vatingati sima commercial farmers. Ndinoshanda nevarimi vendima doko small scale farmers. Ndinoshanda nemadzimai nevechidiki vane shungu dzekurima zvinepundutso. Zvino chirongwa icho chichi chatakauya kuupinda kuno kuAmerica paMichigan State University. Chirongwa chinonzi icho Professional Fellowship Program Advancing Young Women Agribusiness Entrepreneurs and Innovators. Chirongwa ichi chiri kuitwa nevanhu vekunyika dzinosanganisira Rwanda, South Africa, Zambia pamwe chete neZimbabwe. Vanoronga chirongwa ichi vanosanganisira inonzi Professional Fellowship Program Alliance, Alliance for Africa Partnership pamwe chete neMichigan State University. Inorongwawo zvakare ne Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs Office inenge ichironga iri ku US Department. Saka tinoona isu chiri chirongwa chakanaka zvikuru chavari kuita vachiedza kukurudzira nyaya dzekuti madzimai awanewo mukana awanewo hwi munyaya dzeagriculture pamwe chete nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana.
Makauya muri vangani uye zvanga zviri nyore here kupinda muchirongwa ichi?
Takauya tiri vatatu kubva kunyika yeZimbabwe takamiririra mapazi akasiyana siyana anoita nezvekurima. Kuuya kwatakaita takangokandawo magwaro edu mushure mekunge taona advert yaikoka vanhu kuti vataure nezvemabasa vanobata munyaya dzeagriculture. Advert iyi mushure mekunge yauya takabva taita maapplications edu ndokubva takokwawo kuinterview yokutanga. Iyo takabudirira tikaenda kune yechipiri tikaenda kune yechitatu tikaenda kune yechina kusvikira vazoti aiwa Makunda kuti ndimi muuye kuzomiririra nyika yeZimbabwe pamadzimai anga aisa maapplications awo ekuuya kuchirongwa ichochi.
Makazi api ekurima ari pasi pechirongwa ichi?
Sekuziva kwamunoita kuti agriculture yakakura ende ine mapazi akasiyana siyana. Kune vanoita zvipfuyo, tinotoonewamo vanoita zvehuku vari kuno, tine vanoita zvehove, tine vanoita manesaries, tine vanoitawo zvakare zvematechnologies emaapplications akasiyana siyana anokurudzira varimi. Vamwe vari kuvavarira kuita zvefinancing. Ini takazvimirira ndiriko ndichiita kuti tikurudzire nyaya dzekurima zvine pundutso kumadzimai ari kunharaunda dzakasaririra atingati maremote kana kuti marginalized areas. Nekuti takaona kuti isu madzimai panyaya dzekurima anobata mabasa akawanda. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti agriculture inocontributa 15-17% kuGDP. Zvichakadero madzimai anowanikwa achibata mabasa okurima ariwo anenge achisvika ku60% yelabor force iri muagriculture. Asi zvichakadero takaona kuti nouwandihwo vazhinji vanenge vachingoita mabasa apasi pasi vanenge vachingoenda kunopurura vachienda kunopura chibage vachinokohwa vana kumusana vachingoenda vachinosakura. Hakuna madzimai ari kunyatsokuita mabasa okurima zvemhando yebhizimusi akawanda. Hongu variko asi vashoma. Asi neuwandu hwedu madzimai vari munyaya dzeagriculture tinogona kuita zvihombe kana tikange tabatana tikaziva mikana iripo pamwe chete nekutora iyo agriculture yacho tichiitawo kuchinhano chepamberi. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatakauya kuzodzidziswa nekuona kuti kuno vari kuzviitawo sei Michigan State.
Muchakwanisawo kusvika here iko kuno kuWashington DC?
Munguva pfupi yatauya iyi tasangana nezvakasiyana siyana. Ndinotenda zvikuru sisi vangu nengo yamandipa yekutsanangudza iyoyi. Ndinovimba kuti tichasangana kuDC tichasvikako kuWashington. Chirongwa chedu chichaperera kuWashington DC uko kwatichauya kubva musi wa10 kusvika musi wa14 June. Tichasangana mafellows, maprofessional fellows emapoka akasiyana siyana, agriculture, kune vanoita zvehealth, vanoita zveutano, zveenvironment vakasiyana siyana vanosvika kana kuma150 vachasangana iko kuWashington DC ikoko patichange tine conference. Saka ndinovimba kuti tichinge tauya ikoko tichasangana nemi tokurukura zvizere.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganyauye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwi kuti chirongwa ichi chichange chichipakurwa naMarvelous zvakare nemusi wesvondo, iro svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokuamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvenjodzi inokonzerwa nekudziya mbaura muhurukuro yatiri kuita navaita irusike vecommunity working group on health. Ngatinzwei vachitsanangura.
Gore negore tinoona nyika ichirasikirwa nevanhu vakawanda zvikuru kunyanya-nyanya munguva ino yechando apo veruzhinji vanoonekwa vachishandisa mbaura mudzimba. Nyangwe zvazvo vanhu vanopiwa dzidziso neyambiro gore negore asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko iroro. Zvichida vamwe ndoo vanenge vasina havo magumbeza akakwana vofunga kuti dzimwe nguva tikabatidza mbaura mumba modziya. Vamwewo ndivo vanenge vachida kuitawo hurukuro dzavo sezvo kunenge kuchitonhora voti aiwa ngatimbodziisa mumba muya vobatidza mbaura ivo vari mumba makavharika dzimwe nguva mahwindo chaivo anenge akatovharwa. Izvo zvinoisa vanhu panjodzi yakanyanya zvikuru nekuda kwekuti mbaura yasiyana nemafireplace aya atinoona kune dzimwe dzimba nekuda kwekuti anenge aine chimuchimbiri chiya chimupongoro choiya chinorasa uti panze. Asi nekuda kwekuti mbaura huti hunoramba huchitenderera huri mukati mumba imomo vanhu vanopedzesera vasisina oxygen iya yekufema vopedzisira vakufema mweya unokachidza mweya unokwanisa kuvaisa panjodzi yekurasikirwa neupenyu.
Tinoona kuti munguva ino yechando varusike veruzhinji vanoshandisa zvakasiyana-siyana kubva kuhuni kusvika kumapepa chaiwo. Pane zvamungati here izvi ndo zvinokonzera rufu?
Hongu tinoona kuti vamwe vanoshandisa marasha ekoo aya ekuhwange vamwe ndoo vanoshandisawo magurinwa sezvo vanhu vanenge vachangobva mukukohwa vamwe vanoshandisa kana majanga chaiwo echibage vamwewo ndoo vanoshandisa kana ndove vamwe vanoshandisa kana huni. Zvese izvozvo zvinopisa panjodzi nekuda kwekuti huti huya hwemumbaura uya hwatamboreva uya unenge kunyanya-nyanya mbaura inenge yabatidzirwa vanhu vari mudzimba mbaura kana ichida kuishandisa inoda kutoshandisirwa padze kwete kushandisira mumba. Hazvinei kuti huti hwacho ndehwemarasha ndehwehuni ndehwezvigurinwa zvinoisa vanhu panjodzi. Kudzibara mumba muchisina mweya wakakodzera wekuti vanhu vange vachifema vanhu vorasikirwawo zvekare neupenyu.
Mati muupenyu hwevanhu hunorasika gore negore vanhu vari kuwana here dzidziso inoita kuti vava nechenjedzo?
Ichokwadi kuti mabasa edzidziso anotaurwa gore negore asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko irori rekurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda munguva yechando apo vanowanikwa vachishandisa mbaura idzodzi dzinoisa upenyu hwevanhu munjodzi kunyanya-nyanya dzikashandisirwa mumba munenge musina ventilation yakakwana.
Saka yambiro yamungapa vateereri pazuva ranhasi ndeipi varusiki?
Chenjedzo yekutanga ndeyekuti vanhu ngatidzidzei kupota tichitenga magumbeza tisabirire kuzotenga magumbeza nguva yechando nekuti anenge akudhura. Chenjedzo yepiri ndeyekuti kana tafunga zvekudziirwa nebhaura aiwa ngatiendei hadi tinobatidzira bhaura yedu tiri padze apo panenge paine mhepo yakanyanya pasingaise vanhu njodzi yekuda kwokuzoti tada kupinda nayo mumba. Iyo tsika yekuramba tichipinda nebhaura mumba ndo yekuramba ichisa vanhu vakawanda panjodzi. Dzidziso dzimwe nguva hatizivi kuti vanhu vanoda kutanga vafirwa here dzimwe nguva vakatofirwa nemunhu wepedyo kana ihaba yavo ndokuti vazova nekutya kwokuziva kuti aiwa bhaura ine njodzi. Asi ngatiregei kutanga tabirira kuti tirasikirwe nehaba kana neshamwari kuti isu tipote tichizoteerera mabasa edzidziso anenge tichipiwa ekuti aiwa mbaura yakaonekwa kuti ine njodzi ikashandisirwa panzvimbo panenge pasina ventilation yakakwana kunyanya-nyanya ikashandisirwa mukati memba. Saka ngatisiyei tsika iyoyo yekushandisa mbaura mudzimba nekuti tinoramba tichiisa hama neshamwari kana mhuri dzedu panjodzi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita navaitai rusike vesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga, ndofunga vateereri manzwa nyaya yembaura kuti haisiye kutamba nayo munogona kutadza kufema mukafa mukaibatidzira mumba musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa upenyu hwedu svondo rinouya nemusi wemugovera iko zvino tochimbotarisa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amunopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi rezvemari muAmerica rakazivisa mazuva mashoma adarika nezvekushandurwa kwemitemo kwakanangana nekutsigira vemabhizimusi vemuboka rakazvimirira muCuba. Matano aya anosanganisira kutambanudza kuwanikwa kwezvikwanisiro zvinowanikwa pamadande mutande muAmerica nerubatsiro rwemari yekuAmerica. Kekutanga mumakore akawanda vemabhizimusi vemuCuba vanenge vave kukwanisa kuvhura nekuchengetedza mari mumabhanga emuAmerica. Mabhanga ekuAmerica anenge ave kubvumidzwa zvakare kuita anonzi ma-U-10 kubvisa mari mune mamwe mabhanga achiisa mune mamwe. Idzo imari dzinenge dzabva nekuwanikwa kunze kweAmerica uko nyakudziwana kana ari kudzipiwa vanenge vasiri zvizvarwa zveAmerica kana kuve pasi pemutemo weAmerica. Kufambisa mari dzeU-10 kunoitawo kuti pawanikwe mari inobva kunze kwenyika pamwe nekuwanisawo mibhadharo kuboka remabhizimusi rakazvimirira muCuba. Hurumende yavaBiden iri kutora matanho aya panguva yeupfumi hweCuba huri mumatambudziko makukutu. Mune kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kusingaperi, kushayikwa kwemagetsi nechikafu. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati zviri pachena kuti urongwa hwekuda kuona kuti upfumi hwese ndehwemunhu wese hwakundikana muCuba uye hurumende haichakwanisa kuwanisa vanhu vayo zvizhinji zvavanoda zuva nezuva. Nekuda kwaizvozvo hurumende yeCuba yazongovhura isingade mukana wekutanga mabhizimusi akazvimirira. Mabhizimusi ekuzviitira mabasa emaoko anga achishanda zviri pamutemo kwemakore uye muna 2021 hurumende yeCuba yakabvumidzawo kuumbwa kwemabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Pari nhasi mune mabhizimusi akadaro anosvika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 muCuba. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati boka rakazvimirira rinobatsira kuchengetedza vanhu vemuCuba zvekuti kana vasina zvikwanisiro havakwanisi kuramba vachirarama. Vakati tinoimba kukura kweboka rakazvimirira nekushandika kwehupfumi hwenyika kuburikidza nemasaisai muchitsuwa ichi kwakakosha. Amerika yakazvipira kubatsira vanhu vemuCuba panguva imwe chete ichikamura zvinowanikwa nehurumende yeCuba. Nechikonzero ichocho shanduko kumitemo yeAmerica inoburitsa pachena kutambanudzwa kwemikana yekuwana masaisai nerubatsiro rwekumabhanga zvemuAmerica kune vemabhizimusi akazvimirira uye kunosiya kunze vakuru vehurumende yeCuba vakaita senhengo dzeparamende mauto eCuba vanoshambadza mashoko ekusimudzira hurumende yeCuba nenhengo dzebato reCuba Communist Party. Mune mamwe mashoko hapana vemukatikati muhurumende vanowana cheuviri. Mukuru uyu akati vakatarisisa pakutora matanho anopa tarisiro chaiyo muvanhu vemuCuba nekumisa kuwedzera kwekutambura kwevanhu nenzira dzekubuda kwevanhu munyika panguva imwe chete vachiramba vakamira semusambangwena nekusimudzira kuburiswa pachena kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeCuba.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyirana neCuba maverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia ekushora hurumende yeZambia vachiti iri kudyidzana zvakasimba neAmerica oramba achikonzera mutauro wakanyanya. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekuchedzera dzimotokari dzemushikashika nevamwe vanga vachitakura vanhu zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walomgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 ngokuNhlangula 2024 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi bakuchothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwele Russia.
Ama-political parties ndona esenze ama-pronouncement ukuthi afuna isibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente omanyano kwele-South Africa.
Imikhuhlane njengabongqondo yimikhuhlane esithupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakhamizi zikhala ngokuswelakala kwemithi lemitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia, lapho atshele khona umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe eleMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. Mnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba ziningi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi ezinengi. Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente womanyano kwele-South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe urhulumente lizimele. Axokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ANC ukuba ancedise ukubumba urhulumente. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sikhokhele ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele u-compromise. So ama-political parties ndona esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani, i-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government, kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa, lama-cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoid-a ngoba bazabe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity leyo yena kade ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase, singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC, kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC iphakathi kwenkinga, ngathi ithi head kuzayitshaya, ukuthi tailor kuzayitshaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
UMnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, wexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kule South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemabhandleni izakhamizi zekatshetshete esigabeni seWange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekhuqela embukuzane, ingqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akulamithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikarhulumente, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Modenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP, otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane njengabongqondo, imkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo ekuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Zinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade esamehlo kasaboni, ngumuntu nje osetshone ehlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kadesi kangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi hayi sengisiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe ngusobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabefuna imali, thina ngakhona kasi alenelanga la. Uyathi yashukiza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngokhansila wekatshetshethe umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu uthi agive up uhlazidele ngenxa yokuthi wakwazi ukuthi i-cancer kayelapheki, kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwazi ukuthi ahanjise noma ayenze i-chemotherapy lesa siyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele le noto selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle, umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabephenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange nginguNokuthaba Dlamini.
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuStudio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wencwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngencwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
Inwala ibikhangela ngesiko lethu, njalo ineyinye yezinto ebisenza sithobe izulu, sithobe ukudla, nokabe ukhanga bebe ukuthi inyama lokuzikhathi sokuyabiza ebujabulini wethu sibika sesibambe ukuthi sithole ukulima ukuthi sokuthi nxa sokufika futhi ukuthi kudliwe nxa sokusetshenziwe kuyobikwa futhi obekuvikela imikhuhlane imikhuhlane enjengabonyongo enjengani na abantu sebelande ihlobo sokulima ngoba inqwaba bekuyisikhathi sokuthi khona abantu babisela okwechumi bekufanana lokuthi babisela okwechumi siza inkosi iphayizini yonabalo ibize likhona ngoba bekusabikwa luhanjiswe enkosini inkosi kubize ukuthi ivumeke abantu ukuthi bangazidlela sokubikiwe.
Sikubonile embuthanweni obuxoxiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi. Yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana?
Abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo abanamandla. Abantu kabananzeleli ukuthi omama yibo ababusi abakhulu, yibo amabutho amakhulu. Uyabona i-50-50 kuzele ikhona la kudala besingayinanzeleli. Ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima, yibo abakhangela ukudla, yibo abagcina imuli. So bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile, zithathele kuhle, ziyaphila, bekhangela ngokuthi omngabi. Yikho uzakusakuba amakhosikazi. Uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilimi. Odomama basabe bengekhaya belungisa zonke izinto lezi. Njalo inqwala incedise kakhulu njengoba bebelula amantazana amatshitshi, bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele. Enqwabeni khonapha kubeyingxenye yokufundiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle, ukuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singafiki, engakavelelwa engaka indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingakafika kusephonde ohambe emacansini. Bezivikela futhi lomkhuhlane njengabonaka onulazi ama-STI. So ibilungisa amankazana kakhulu inqwaba ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela.
Kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku?
Yes, kusamele bebibisele, kusamele bebenzele ngoba uyabona isizwe sethu sibilimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayizeke isenziwa ibavikele. Okuqakathekileyo ukuthi kumele bebibisele benziwe. Sesiqalile ngoba bethu kuqalile kunje, sekuqalile sekubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa usenziwa nendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sokwethu ukuthi sithole amanzi khathesi nje kabikho ngokungakhebeko khathesi abantwana bayadlakazekile baphephuka buhlungu bayazibenile benziwane nokuthi akusakambela imikhubo namasiko ethu. Abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana wasekakuvikeleka khona kuhlabe okwakukhona. Yikho mina ngithi kumele kubuyele kuyenziwe. Singasebenza futhi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angasizabeli into eziningile ngasivumele ithithi siphile silandele imikhubo yethu. Angamangala lelizwe lingabuyela ebuhleni obukhulu benhlonipho emsebenzi nokugcinakala kwesizwe lihle. Ngakhona-ke yibo abangafunda kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungaka mkhuhlane ebuningi kungakazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakala ngoba bekunemikhulu ebikhangelwa yinkosi yamakhosikazi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile Mhlanga. Wothi ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni namhlanje.
Lichona njani sizukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi. isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane. Linjani balaleli bomsakazo? Yebo, sike sathi ukubotshwa kuyona leyo ulwesithathu odlulileyo, sibotshelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona eganyeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besise siporweni endaweni yeKhathu Park, lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela, kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamafulegi abafakayo, njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembhida khonapho egangeni, okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza. Akuseyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khonapho. Kula bantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo
manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo mazibaba abanye bakhona kulele lisonto, abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo, okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umanisipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza, usefuna laye ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umanisipala?
Umanisipala singakaqala uhlelo. Uhlelo siliqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday, ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazinyo. Yikho lathi sikhethelwa naleli ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo, agoqela laphana enoksimu, agoqela iCountry Park, onjube, olobhengula, wonke amaganga enkulumane, iganga lasePhumula. Umanisipala sakhuluma laye, sahlala laye phansi, wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula, iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani, njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala, kodwa obemangele kukhanya ngumadzibaba omkhulu okhangele wonke amachurchi wona lawa asegangeni. Bebesebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa, kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni. Safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo. Lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abala mvumo yokuthi baye egangeni, basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lomuntu osegangeni. Lathi basebesinikeza i-warning bathi akumelanga sibalande futhi njalo, ngoba besokulodlame, besokungathi kulofuna ukutshayana phakathi kwamabhawu abe hayo ngabomadzibaba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani?
Bekungela cala ebese siliyethesiwe, kodwa uma simangalela onguye umadzibaba omkhulu ebesemangalele ukuthi yindaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo, ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo, bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama-$80 udiwo lulodwa, ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala, maningi kakhulu amafulegi laphana esifike sawachisa. Kodwa ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazele ukuthi thina okwenza sachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintwini ukuthi kube lamadende asegangeni awu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni
lo ke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala
Siyabonga kakhulu Chris Gande ongadinwa lakusasa kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomvikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi losapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa besifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. EleMelika kade nakukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo kuphakamisa besifazane. Ukuphakamisa besifazane kuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula nokuvikela umhlaba wonke jikelele. Kutsho omela eleMelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho welizwe. Kungakhathalekile sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka nokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le indikimba yomkhankaso weleMelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability utshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obugqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo esicelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni, ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba nenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Ngokunjalo kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengenhlala yenza nanti uhlelo abaculi bethu.
Thanda umculo umbhatanga umculo wesintu ogijima negazi lona uThokozani kaMncube weqembu leMenemene bakwethu. Ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-albhamu entsha esihloko sayo sithi Imali Yami. Album iyatholakala nje ngathi zizasto zonke nje khona bano Amazon obani bani namayela Spotify na o Apple Music, iTunes njalo njalo nje ikhona bakwethu. Futhi ke kule album ngisebenze nala madoda ebelibe ngisebenza nayo ekuqaleni ubaba uMaqhude Mkhize lo ngebhari esesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu. Kulisikhiza sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa noFelewa. Wasekuthi kuma-keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi fana kamnandi ngendlela yesimanga. Bakwethu imnandi albhamu liyithola nje itolo ama-digital stores. Imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosana kubuhlungu kunzima ukuthi bespedayfela ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB, so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores. WhatsApp 0745172094 noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834851171. Siyabonga kakhulu ni support njengoba ni support ngasekuqaleni. Siyabonga kakhulu.
Lesi phela ukuthi njani lo ndoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers. Libona njani ke ingoma zakhe? Lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi? Kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona. Kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto ngakhala abantu. Bathi 2-0 konapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Sesibona ke kulobusane eMgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele kukhafu sicele la kuzipha kufipha ukuthi bekuvalwe phela ezomdlalo lezi sibonazana eZimbabwe kayenzi kahle. Kuzobuya ke uDumo Oluhle uthi hayi phela sibonazana uBrito kayingcono kakhulu kunalokho sikubonayo. Kuzobuya ke uSimisani uthi akuxoxwe amaziligi la avela eBhilitali adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili. I'm not afraid to die. Chayinju Telemans umenemene sika kehluka nesihloko zethu sesikhangela indaba yezigokhela abantu abaningi bachothozwa kwedulwe umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozela umkhokheli wakule Russia. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.